pasi pechirongwa ichi hurumende iri kutarisirwa kuburitsa vasungwa vanosvika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi manomwe kubva mumajeri ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Studio 7 yashanyira jeri reHarare Central Prison, uko yaona kuchiburitswa harahwa dzine makore anodarika makumi matanhatu ekuberekwa. Vashepi Mahiya vane makore makumi matanhatu nerimwe ndemumwewo varegererwa nemutungamiriri wenyika. VaMahiya avo vanga vagara mujeri kwemakore gumi nerimwe vaudza Studio 7 kuti vakabata chibharo muzukuru wavo aiva asati abva zera, uye vatambira nemufaro kuregererwa uku.
Aiwa ndokufara nazvo chaizvo zvaita hurumende nekuti ndapika nevheni yes.
VaBobby Makaza vekwaMurewa, avo vaiva vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemwedzi misere, vanoti vafara zvikuru vachiburitswa mujeri mushure mekugara kwemakore mana.
Vanyanana ndakati nhai vakatongerwa 18, vanabvisirwa 2, vanasaiwa 16, vanazobvisirwa nejeri, vanasarwa ne 10.8, saka ndoenda saivha 4, ndoenda sarwa ne 6.8.
VaMaganda zvenyika vane makore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. VaZvenyika vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisirawo kunogara murunyararo nemhuri yavo. Vati vai vakasungirwa kubata mwana nemakore mapfumbamwe chibharo, vachiti vakangozorwawo mafuta enguruve yavasina kudya. Mumwe womusungwa vaChristopher Chinyai vatiwo tarisiro yavo ndiye kuti ivo nevamwe vese vachabuda nekuregererwa vanokwanisa kuita mibato yemaoko kuitira kuti vararame.
Kuti kana zvisingakwanisiki muupenyu ngatidzokerere kunwa misha kwetakabva tita restart, kana kuti titsvage mabasa kuita, angava maprojekti, angava mapisek zvekuita, like nyaya dzekuba kana dziri nyaya dzemedha, kana wagumbuka ibva panzvimbo iyo nekuti dzimwe hasha dzinopedzisira makutorwisana kusvika pakurayana.
Vachionekana nevasungwa vaburitswa kubva kujeri reHarare Central Prison, mukuru weZimbabwe Prisons and Correctional Services mudunhu reHarare Commissioner Gilbert Marange vati vasungwa vachatakurwa kunosiyiwa kwavanobva.
Unopara dzimwe mhosva unopanzwisisa? Aiwa tiri mufamba zvakanaka, zvanzi kuti zvese evhisi zvese takadzivisa.
Vasungwa ava vayambirwawo kuti vasazonyadzisa mutungamiri wenyika nekuzodzoka zvakare kujeri vapara dzimwe mhosva. Vamwe vasungwa vanga vari kuchikurubhi Maximum Prison vaburitswawo zvakare. Pasi pebumbiro remutemo, mutungamiriri wenyika anokwanisa kuregerera vamwe vasungwa. Vakaregererwa vanosanganisira vana vari pasi pemakore gumi nemasere, avo vapika chikamu chimwe chete kubva muzvitatu, kana kuti 1/3 chemutongo wavo. Vasungwa vane zvirwere zvisingarapiki vakwegura vane makore anodarika makumi matanhatu, vanorarama neurema nevamwewo. Pavasungwa varegererwa ava, vanhurume zviuru zvina nezana nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 4166, uye madzimai vanongova zana rimwe chete navana 104. Dunhu reHarare ndiro rine vasungwa vakawanda varegererwa vanosvika kumazana manomwe nemakumi mapfumbamwe, kana kuti 790, richiteverwa nedunhu reBulawayo uko kwaregererwa vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevasere, kana kuti 688. Vanoongorora magariro evanhu vanoti uwandu hwevarume varegererwa zvichienzaniswa nemadzimai hunoratidza kuti vanhurume ndivo vari kunyanya kupara mhosva kana zvichienzaniswa nemadzimai. Zimbabwe Prisons and Correctional Services haina kupa uwandu hwevarume nevanhukadzi vatanga kuburitswa nyika yese nhasi, kunyange hazvo yambenge yavimbisa kuti ichaita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.